Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena uzedu za nasi chitatu kurume 22, 2017. Mapato anopikisa onga na Mwarare achikurudzira commission inoona nezvesarudzo kuti ivandudze mafambisirwo esarudzo munyika. Mamwe madzimai ezano PF oshoropodza amai Sara Mahoka na amai Eunice Sandimoyo vachiti vanozvidza mutungamiri weWomen's League amai Grace Mugabe. Mutungamiri weMDCT iva Morgan Changirai vanoti bato ravo rakazvipira kubatana nemapato ane rutsigiro rwechokwadi kwete kubatana nemapato emubhegi. Tichakupai zviri kubuda kumusangano wemadzimai uri kuitirwa kuUnited Nations muNew York. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa urongwa wenera waitwa nhasi Harare. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.